tiri kutambira nhauye kuti kunzvimbo dzakasiyana muSouth Africa vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vari kudzingirirwa vachimiswa kana kutemerwa motokari dzavo kuWitbank variko vadzingirirwa vachida kutorerwa mota asi varamba vachitiza vakapunyuka. Zvakare migwagwa inopinda muJohannesburg inozivikanwa kuti ndiyo migwagwa inoshandisa magonyeti vanhu vanga vachihwandirwa vachida kuti vamiswe nenyaya yemhirizhonga yezenophobia. Kureva kuti hazvizivikanwa kuti chii chichaitika, zvinogona kuramba zvichiwedzera pasina matanho anobatika anobva kumapurisa enyika yeSouth Africa.
Chii chingaitwe zvinhu zvasvika pasina kunaka kaizvi?
Zvinofanira kuti zviitwe ndezvekuti mukuru wenyika yeSouth Africa vaRamaphosa ngavataure, vamire pachena kutaura kuti haisi mhosva kuti vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vashande muSouth Africa. Zvinofanira kujekeswa izvozvo. Zvakarewo varayire mapurisa kuti aite basa rekusunga vanhu. Kune vanhu vanga vachishambadza pasocial media, WhatsApp neFacebook, kuti vanoda kuita mhirizhonga kutanga musi wemuvhuro 2 September. Vanhu ivavo vanofanira kuti vaonekwe, vasungwe. Tinoziva zvakare kuti zvichida pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pesangano reATDF riri kurunzira kuti pasi nevatyairi vanobva kunze kweSouth Africa kuti zvichida varege zvavari kuti, asi haisi nyaya yekungotaura navo chete. Mapurisa anofanira kuti apindire, achengetedze mutemo, amise mhirizhonga iri kuitika. Kana vanhu vasina kusungwa, hapana zvingaitwe zvatinoona zvinoita kuti vanhu vazeze kupara mhosva yekutema dzimotokari nekuvhiringidza vatyairi vemagonyeti nemhaka yekuti havasi nemuSouth Africa chete.
Timanzwawo here kana paine hurukuro dzamboitwa pakati pevatyairi vemagonyeti vokuZimbabwe nevekuSouth Africa kana kuti nesangano reSADC rinoonawo nezvekufambiswa kwezvinhu?
Hongu pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pevatyairi vemagonyeti vemuSADC, veSADC Truck Drivers Association, nevemuSouth Africa veATDF, asi nhaurirano idzi dzakati cheyame pakuti pane vanhu vari kupara mhosva, vari kutyora mutemo kuponda vatyairi mumigwagwa. Vanhu ivavo havafaniri kuita zvekunyengererwa kana kukumbirwa kuti varegere kuita mhirizhonga. Mutemo unofanira kuti uvabate. South Africa inofanira kuti isunge vanhu ivavo, kwete kugara pasi navo vachinzi vataurirwe, vanyengererwe, vakumbirwe. Mapurisa eSouth Africa haasi kuita basa. Mukuru weSouth Africa vaRamaphosa vanofanira kutaura voudza mapurisa avo osunga vanhu, ndopekutanga ipapo, kwete kugara pasi muchigara matare nembavha nemhondi. Hazvisi izvo, kuvapa simba ravasina, mangwana vanozofuma vachiwedzera, nekuti ivo vakataura pachena vakati hatidi kuona mutyairi wegonyeti asiri wemuSouth Africa achityaira muSouth Africa. Zviri pachena ndozvavanoda ivo. Saka kutaura navo kuvakwidza ndege yemashanga. Havafaniri kuitwa hurukuro navo, mutemo ngauvabati.